manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri chinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 11/2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC nda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu tatu vakafa nechirwere checovid-19 uye vana vechikoro vakabatwa nechirwere ichi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerere munyika dzemuafrica uye kuita kwesarudzo dzakachena
vadikleki vanga varipo uye ndo vanga vatori mutungamiriri wesouth africa pakasunungurwa vamandela vadikleki ndo vaitungamirira vandudzwo yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pautongi hweveruzhinji
vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa waFrederick Willem de Klerk vakave mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid vashaya nhasi Zimbabwe Warriors yotamba neSouth Africa na9pm manheru ano kuJohannesburg mumutambo weFIFA World Cup Ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 4691. Vanhu makumi matanhatu vakabatwa vaine chirwere ichi uye pavanhu ava pane vana vechikoro makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere ichi pavana ava makumi maviri vari kumateveleland south gumi nevana vari kumasvingo vanhu vadaiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nezvisere nemazana matanhatu negumi kana kuti 3,408,610 vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nevapfumbamwe kana kuti 2,669,749 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti nhomba iyi inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vaisa runyoro rwavo pagwaro rakakosha rinokurudzira utongo hwejekerere munyika dzemuafrica uye kuitwa kwesarudzo dzakachena kana kuti african charter on democracy elections and governance magweta anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nemabasa eparamende everitas ati aziviswa negurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti mutungamiri wenyika azoisa runyoro rwake pachibvumirano ichi vamunangagwa vakatanga varatidza kuzvipira kutambira chibvumirano ichi kumusangano weAfrican Union musi wa21 kurume muna 2018 vamunangagwa vakazopiwa mvumo nedare reparamende muna kurume 2019 kuti Zimbabwe ive panyika dzinobatwa nezvisungo zveAfrica Charter iyi asi Veritas inoti zviri kuishamisa kuti sei zvatora makore kuti vamunangagwa vazvisa runyoro rwavo Studio 7 aina kukwanisa kubata vaziyambi kuti tinzwe divi ravo mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vari sachigaro esangano rakazvimirira rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI vaAndrew Makoni
isu seZESNI tatambira nomufaro mashoko anoti President venyika yeZimbabwe va Emmerson Mnangagwa va saina zviri pamutemo Charter ye African Charter on Democracy, Elections and Good Governance.
Zviza kutarisirwa kubva nhasi zvichienda mberi.
Danho rasara chete ndirokuti mapepa asainwa na president iwawo atakurwe aendwe nawo African Commission kuti Zimbabwe inge iri imwe yenyika 35 dziri kuratifya African Charter on Democracy, Elections and Governance.
Kose izozo zvakakosha kunyika yeZimbabwe.
Iri idano rakakoshera nyika zvikuru nokuti takatarisa African Charter on Democracy, Elections and Governance. Charter iyoyo inozvisungo zvakatikoshera zvinoti nyika dzemuAfrica inofanira kunge ichitevedzera mairirano nekufambisa kana kuti mafambisiro anoitwa sarudzo. Izvo zvinorevawo zvakare kuti mutemo wedu yesarudzo, electoral law, inofanirwawo kunge yava kutevedzera zviri mucharta yandataura nezvayo iyi. Zvinoreva kuti maitiro edu achaita sarudzo dza 2023 achaita maby-elections muna 2022 anofanira kutevedzera zvisungo zvemuAfrican charter iyi.
Zvii zvimwe zviri muchibvumirano ichi kana kuti chartai?
African Charter inotaurawo zvakawanda zvinotarisira kuti sarudzo dzinofanira kunge dziri dzejekerere, dziri free and fair, uyezve kuti nyika hadzifanira kunge dzichitungamirwa nevanhu vanotora nyika nechisimba vanoita mamilitary coup nezvimwe zvakawandisa. Saka tinoona danho ratorwa nemutungamiri wenyika iri danho rakanaka, uyezve tinoti kune mutungamiri wenyika dai waro gwaro ravasaina iri rachimbidzika kuti riende kuAfrican Commission kuitira kuti pamaelections aakuya eby-election muna 2022 uyezve neharmonized elections dziri kuya muna 2023 dziitwe zvichitevera bumbiro kana kuti African Charter on Democracy, Elections and Governance. Chimwezve charakatinakira bumbiro iri reAfrican Charter ndirokuti rinoremekedza marights eavo vanoongorora sarudzo, hatingati maobservers.
Vemunyika chete here kana kuti nevegunze?
Malocal observers zvese nemainternational observers. Kureva kuti rakuitawo zvakare kuti basa redu sezvesini rifambe zvakanaka, tiziva kuti takachengetedzwa nemutemo weAfrican Charter uyezve takachengetedzwa nemutemo weConstitution yeZimbabwe mubasa ratinenge tichishanda tichiongorora mafambisirwo esarudzo.
Gweta varisachigaro vesangano rakazvimirira rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti zvesini vaAndrew Makoni vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vaimbo yemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaFrederick Willem de Klerk, mutungamiri wehurumende yekupedzisira yeudzvanyiriri kana kuti apartheid, vashaya nhasi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. VaDe Klerk vakatungamira nyika kubva muna 1989 kusvika 1994 uye vakazoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika kubva muna 1994 kusvika muna 1996. Mumashoko kuvatori venhau, sangano reFW De Klerk Foundation razivisa kuti vashaya kumba kwavo kuCape Town mushure mekurwara nechirwere chegomarara. FW De Klerk Foundation yatiwo mhuri yavaDe Klerk ichazivisa mukufamba kwenguva kuti vacharadzikwa kupi. Vasiya mudzimai amai Elita De Klerk uye vana vaviri Jan naSusan. Mukuziya nezveupenyu hwavaDe Klerk, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi inini vaDe Klerk hatingavatori semunhu asina zvaakaita munhoroondo yeSouth Africa.
Kose muchidaro?
VaDe Klerk vanga varipo Uye ndo vanga vatori mutungamiriri we South Africa pakasunungurwa vaMandela. Vadick Lake ndo vaitungamirira vandudzwa yakaitika kuti nyika yeSouth Africa ive inopinda pavutongi hweveruzhinji. Tikatarira muchaona kuti basa iroro hatingari rerutsi, ibasa guru kwazvo. Hongu Vadick Lake vakamboshanda vari pasi pehurumende yeujinyiriri yeapartheid kana kuti yorusarura yemusouth Africa, asika vakazobetseravo kuti pabviswe vutongi ihwohwo hwevashoma kuchiinda kuno utongi hweveruzhinji.
Asi zvainge zvakakodzera here kuti ivona vaMandela vabatanidzwe pakupiwa mubayiro wekurwira runyararo kana kuti Nobel Peace Prize?
Regai nditi vaikodzera nezvavakanga vaita. Mukatarira muchaona kuti muSouth Africa manga makaoma zvikuru sei. MuSouth Africa manga muchifiwa, manga mune mhirizhonga nokuda kwehutongi hwevashoma, hutongi hweapartheid, hutongi hworusarura. Saka kana tikatarira isusu kuti vaDick Lake vakashanda navaMandela kuti vahutongi ihwohwo hubve pachiuya kwatingati hutongo hworuzhinji muSouth Africa, tingati vaikodzera kana takatarisana naizvozvo, nokuti vakabetsera kuti kurwisana kwanga kuripo kuve kunopera. Tingati isusu vaikodzera kunyanya sei takatarisana nedonzo rokuregererana kana kuti inonzi reconciliation. Mukarangarira muchaona kuti nyange muno muZimbabwe vamugabe vakavuya nedonzeroro rokuti vanhu varegererane, paya pavaita iwe shamwari wanga une pfumo rako chirigadzira riite gejo nezvimwe zvakadaro daro. Saka kana takatarira nepfungwa yokuregererana, vaikodzera kuti vapiwe mubayiro iwoyo.
Asi nezvakaitwa navaDick Lake naivo vaMandela, mungati muSouth Africa mune kuyanana here pakati pemarudzi? Titarisa zviri kuitika iko zvino.
Hongu zvinhu zvave nani muSouth Africa pane zvazvanga zviri pasi peapartheid, asi kuchine matambudziko zvikuru sei, matambudziko ane chokuita nezvehufumi. Hufumi huchiri mumaoko evashoma, vazhinji vacho vari vachena. Izvi zviri kuitika kunyika zhinji dzomuAfrica. Kuwanikwa kwokuzvitonga kuzere hakuna kuunza rusununguko kunyanya sei rwezveufumi kune vazhinji. Saka izvozvo tiri kuzviona muSouth Africa. Asi pari panyaya yekuti pavunzwa utongo hworuzhinji vakabetsera, chotarisirwa izvozvo ndechokuti vari mumasimba ngavachishandisa masimba avo kuti zveufumi zvive zvinogadziriswa. Vana vaDick Lake vakaita chikamu chavo. Hongu pane divi ravo ranga risina kumira zvakanaka, asi tingati isusu futi, ndingati inini, pakuzoshanda kuti hutongo hwevashoma hubviswe, vakabetsera, vakaitavo zvavakagona kuita.
Nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko kuvatori venhau, Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yasunga mukuru wemurewa Rural District Council vaAlois Gurajena nenyaya yehuori pakugovera minda pane rimwe purazi mudunhu reMashonaland East. Vashandi vakawanda vari kutarisira mari dzebhonasi mwedzi uno neunotevera, zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi, zvichabatsira zvakanyanya mhuri dzakawanda uye vamwe vanozviitira mabasa emaoko vanotarisirawo kuti bhizimusi ravo rinenge rave kufamba zvakanaka. Vanhu vakawanda vari kutaura neStudio 7 vanoti upenyu hwaoma zvawedzerwa nedenda recovid-19. Asi mumwe mudzimai, amai Joyce Mupamhirwa, vanozivikanwa nerekuti Anti Joy, kuchitungwiza vari kukurudzira mhuri kuti dzisungirire mari yadzinenge dzawana zvikuru panguva yekisimusi, nekuti panopera zororo iri zvinhu zvinogona kutonyanya kuoma. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMagulas Mutsanganya uye weStudio 7.
Nguva yatiri nei
Vana baba vari kunze uko munoti chipo.
Vana baba vari kunze uko kana uchiziva kuti iwe une mari inokwanisa kuti yako ifare. Vadzoro mukadzi wako, haikona kuda kufadza vekunze uko. Uye mumba yenye mufadziwo, kuda nayo kana mari iripo. Mukadzi anotsana kuridzwa mune zvakanaka kuti chamai mwana. Marantsina, mari tinayo kana tantsina. Ah, kana ari mukadzi anga imba yakamutsvisa kuti baba vemwana vari kuti mari havana, icho kwado zvavana. Kune varume masozika, eunyaro chini mari tinantsina iya inayo zvake.
Grace Mupamirwa, vanozivikanwa nekuti Auntie Joy, vari parunhare kuchitungwiza naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Tichaenderera mberi nehurukuro iyi na8 Manheru muchirongwa cheWomen's Round Table. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America neChina nezviro dzakashamisa vanhu vakawanda vari kumusangano uri kuitwa kuGlasgow kuScotland wezvekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti COP26 apo dzakabuda nechisungo chimwe chete pakutsvaga nzira dzekuderedza kusvibisa mweya wekufema nemadegree Celsius maviri kwemakore gumi anotevera. Izvo zvauya panguva iyo nyika dzave kupeta musangano uyu dzichitarisirwawo kubuda nezvisungo zvekudzikisa zvinokonzera kushanduka kwemamiriro ekunze zvinozokonzera kusanaya zvakanaka kwemvura nemamwe matambudziko. Chipangamazano chemutungamiri wenyika yeAmerica panyaya yezvemamiriro ekunze vaJohn Kerry vakati China neAmerica dzinogara dzichinetsana munyaya dzezvematongerwo enyika, asi panyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze dzine maonero mamwe. Mukuru anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze muChina vachizhenhua vakatsimira mashoko avaKerry vachiti pane mukana wakakura wekuti nyika mbiri idzi dzidyidzane panyaya yezvekushanduka kwemamiriro ekunze. Ghana inoti iri kutora matanho ekuchengetedza imwe mhando yetsoko inowanikwa kumawirira kweAfrica iyo yave kutsakatika panyika nekuda kwekuparadzwa kwemasango nevanhu. Sangano rezvekuchengetedzwa kwemhuka reWildlife Vets International rinoti kwangosara tsoko idzi chiuru chimwe chete pasi rose. Nyanzvi munyaya dzeutano hwemhuka muGhana vamei Zieka vanoti vave kushanda nemasangano akazvimirira mukubatsira kuti tsoko idzi dziberekane vodzidzosera mumasango. Nyaya yekusaitwa kwesarudzo dzemabyelection dzekutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakadzingwa kana kushaya yange yatsviriridza vamwe mapato anopikisa zvikuru veMDC Alliance nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti hurumende iri kuramba kuita sarudzo idzi maune. Ukuwo hurumende yaipa zvikonzero zvekuti vanhu havaikwanisa kuungana vachiita sarudzo nekuda kwedenda recovid-19 iro rakavharisa zvinhu zvakawanda kwete muZimbabwe chete asi kuti pasi rose. Asi sarudzo idzi dzinenge dzave kuzoitwa kana zvakadziviswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti sarudzo idzi dzingangoitwa musi wa23 kubvumbi 2022 zvakabudirira. Nezuro mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakaudzawo musangano nevatsigiri vavo kukopa kuchimanimani mudunhu remanikaland kuti sarudzo idzi dzichaitwa mukutanga kwegore rinouya kunyange hazvo vasati vatara mazuva esarudzo idzi. Kune zvigaro makumi maviri nezvisere kana kuti 28 zveparamende nezvimwe zana nezvishanu 105 zvemakanzuro zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwenhengo dzeMDC Alliance pamwe nenhengo yezanu PF muparamende nemakanzuro uye kufa kwevamwe vamiriri. Sezvo zvajeka kuti sarudzo idzi dzave mugwara rekuti dzinogona kuitwa gore rinouya kuve mapato ezvematongerwo enyika pamwe nevamwe vachada kupinda musarudzo idzi vari kuti kudii. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezvezvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yezanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaHlachiwayo kuti vanoti kudii nemashoko ekuti sarudzo dzemabyelection dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya.
Chekutanga chofanira kuziya mhuri yeZimbabwe ndechekuti isu semusangano takasise kuchema. Asi ndo mutemo zvaunotaura kuti kana kuchinge paita kuti constituency kana ward munhu ashaika kana kuti abva kana abviswa panoitwa sarudzo mushure memazuva asingapfuuri 9 months ndo zvinenge zvichitarisirwa. Saka isuwo tinenge tichiona nekuti hatiraramiri tiri tega muno muAfrica kana muno munyika tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza kwakaitwa maelections akabudirira aya maelections anga tove enyika yese kusanganisira upresident chaiwo. Saka tobva taona kwedu kuno kuZimbabwe kubva kwavhariswa maelections completely zvisina kana jiti inotaura kuti aiwa tinotarisira kuti zvichafamba zvakadai zvafamba zvakadai zvaingotakisa zvega kuti vanhu ava vane zvavakananga inyaya yekuti vana vaZimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra vanomirira zvino zvavo.
Tinzwe kuna vagakanje vagakanje munoti
ndinotenda zvikuru mukoma ende ndowirana mukoma wangu pavataura kuti kumiswa kwaita maelections papa ine chinangwa ichokwadi papa ine chinangwa. Ndinobvuma zvakare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections ichokwadi dzakaita. Isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kura sarudzo. Isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenda. Ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamurudzi dzakaitwa maelections nyika dzese dzamurudzi vaita dhemokrasi vakaexercisa democratic rights vakalusa rights of life. Saka tatiri pepe pekuti hurumende inototarisa kuti tikaita maelections chirwere chinozospreada kusvika pai uyezve mari yatinofanira kuitisa maelections yacho ko kana tikatenga hedu vaccine vanhu vakavhakisitwa. Ndosaka muchiona kuti Zimbabwe iri kuimurwa nemafirst-world countries kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination. Saka zvaitaurwa napurezidendi nezuro vari kukopa kuti aiwa tigadzirai kuita maelections vaitaura vakamira padevelopment vaenda kujeni yedevelopment ndozvinotanga kuapreciatewa izvozvo
vahlachiwa.
Chinondinakidza ndechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameeting. Asi marali kana mameeting aimiswa maopposition political parties neMDC Alliance vakatendera ona munzura kuita congress vakatendera maMPs avo kusanganisira ivo ana Munangagwa vacho vacho nana mai Munangagwa vaita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali. Havana kana kumira havana kana wanjera vakavhara kuita marali. Vakaita maelections ava vaita macongress kumadistrict kumachimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji. Saka zvinomisamisa sitereki munin'ina wangu achitaura nyaya yekuti vanokoshesa upenyu hwevanhu nekuti vakavhara maelections vakavhara kusina kudyiwa neMDC Alliance.
Vagakanje
kuno wangu anofanira kudyisa mashapiro eparliament chero maMPMDC Alliance ese akadzoserwa muparliament decision inobudirira neyevanhu vane more than 2/3. Zanu PF haifa yakatya kudyiwa neMDC nekuti MDC Alliance haisati yambodya Zanu PF uyezve hatigone kutya kudyiwa nebato risinga existi.
atinozivi kuti pavachaenda kuma elections vanenge vachinzani masvondo apera vaitanzita registerwa citizens convention for change. Saka shuwa tingamisa ma elections tichisvika kudyiwa nebato risati raronjewa.
Vasvachwayo bato renyu hanzi harina zita, munopinda sei musarudzo? Pindurai chinzwa.
Haiwa takataura ndofunga hapana confusion ipapo. Vana veZimbabwe vanoziva vatungamiriri vavo, vanoziva president wavo president Nelson Chamisa. Ndosaka muchinzwa achiti ah ngapinde hake mukomana, ndo vanoziva kuti mukomana ndiani. Saka hapana kana confusion. Vanhu vanotamba nemukomana vanozikanwa, vanhu vanoda shanduko muZimbabwe kuti zvifambe vanozikanwa. Saka nyaya leadership paishi kana problem. And then spokesperson wedu akataura kuka makaona pazvivhitivhiti pamasaisai pakasiyana siyana uchitaura kuti aiwa chatopedza tatatozoziva kuti tichipinda mune next election bato rinenge richishandisa rimwe zita. Asi nyaya haisi nyaya yezita, inyaya yeugaro hwevanhu, inyaya yekuti ah totungamira sei nyika. Vanofanira kutungamirira nyika ndeava vakatungamirirwa nemukomana anova president Nelson Chamisa.
Vagaga ngemapindurwa apo, pindurai tinzwa.
Isusu patiri kupomerwa kumisa maelections, tiri kupomerwa tichinzi tiri kutya bato rinonzi chii, nekuti hatigone kumisa maelections tichitya bato risati raregister, bato risati ralonja, bato risati raapo. Haugone kuenda kumapurisa ka kunoripota kuti pane munhu arida kundibira kana kuti fesi yake yakafira kuti aimbavha. Saka tinomisa maelections. Nelson Chamisa tinenge tichimumisa nebato ripi kana kuvaimbi chaiko kunonzi Alec Macheso and orchestra mberi kwazvo? Handiti dai vari veFCCC vari kutongotaura izvozvo zviri nani, vanhu vasina bato.
Avo vanga vari nhengo yeZanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanjwe. Manzwa zvakare kubva kumunyori anoona nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mubato reMDC Alliance vaClifford Shachuwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu yevanhurume cheZimbabwe Warriors chiri kutamba neSouth Africa manheru ano kuFNB Stadium muSouth Africa nenguva dzepfumbamwe mumakundano yemutambo weFIFA World Cup iri kuitwa kuQatar muna 2022. Zimbabwe iri mugroup G uye yakatobuda mumakwikwi aya sezvo isina kana mutambo mumwe chete wayakakunda kunze kwekuita mangange 0-0 neSouth Africa mumutambo wekutanga. Ghana yaita mangange 1-1 neEthiopia mumutambo watambirwa muJohannesburg sezvo kuEthiopia kuine hondo. Kunyange hazvo Zimbabwe yakabuda mumakwikwi aya, nyanzvi munyaya dzezvemitambo uye vakambotambira Capes United, Baimo nezvimwe zvikwata muPSL vamoo moyo vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti mutambo uyu wakakosha zvikuru.
Blessing, ndakatarisa vakomana vadaidzwa, ndinoona murayiridzi Mapesa ari kuzama kugadzira chikwata chinganotambe zvakanaka gore rinouya kuAfcon. Mutambo uyu kwatiri wakakosha nekuti kunharaunda yedu yekuno kuzasi kweAfrica tinofanira kufamba isusu tichizitutumadza.
Zvinokwanisika seizvi?
Kuti tinyatsofamba tichidaro tinofanira kukurira vakomana veSouth Africa. Uyezve ndinoona kuti nevakomana vakadaidzwa ava vakati wandei vacho vanoda kuratidzira kuti vanotogona, uyezve vanoda kutotamba zvekutoti vakwanisire kuratidzira kuti vanokwanisa kuenda kuAfcon mugore rinouya. So ndodaira kuti vakomana veSouth Africa vachange vakaremerwa nebhora irori, ende vedu ndotarisira kuti kwanhasi vachatamba zvinodekadza uyezve tinofanisa kukunda.
Ghana neSouth Africa tingati ndidzo dzasara chete apa dzine mukana wekuenda kumakwikwi aya. Taona Ghana ichiita iyo 1-1 neEthiopia. Semaonero enyu izvi zvinorevei?
Nemafambiro aita mutambo pakati peGhana neEthiopia, mutambo waita 1-1. Chikwata chaane mukana mukuru wekuqualifya iSouth Africa. Ndodaira kuti dai ikangokwanisa kungoita draw, then ikaenda futi kuGhana ikoko yonoita draw, inenge yakutokwanisa kuenda World Cup. This is the closest they can be.
Nyanzvi munyaya dzemitambo vamoo moyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kudzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika tisenda bako VOA Ndebele.